Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 11/2022. Makatirira kuStudio 7 nevhenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa votsigira Russia pakurwisa kwairi kuita Ukraine vachiti NATO ndiyo yakakonzera kusagadzikana mudunhu iri. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa voshora nyaya yekurwiswa kwezvizvarwa zvedzimwe nyika nezvizvarwa zvenyika yavo. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chotaura nezvekuda kupondwa muSouth Africa uye kupona kwachakaita nepasakare shumba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiya kwamuri chibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vabatana nemutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa nevamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica nepasi rino vari kuramba kushora Russia nekuedza kupamba kwairi kuda kuita Ukraine uye mhosva dziri kupomerwa mauto enyika iyi dzekuponda vanhuwo zvavo. Vachitaura munguva dzakasiyana, vaMnangagwa navaRamaphosa vari kuti nyika dziri mugungano reNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO ndidzo dzakonzera hondo iyi. Nonrai Jena anotipanyaya inotevera.
VaMnangagwa vanoti hondo iyi yave kupa kuti pade mafungiro matsva mukudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika, vakati ndokusaka vakaenda kuKenya, Mozambique, Rwanda ne United Arab Emirates kunosimbaradza nyaya dzekutengeserana vachiti remangwana renyika dzepasi rino rachinja uye havaone America ichiramba iri pamberi munyaya dzekutengeserana. Zimbabwe haisi kungotaura chete kuti inotsigira Russia, asi zviri kuonekwa nemaitiro. Musi watu kurume, Zimbabwe yakabatana nezimwe nyika 35 dzisina kuvhota muUnited Nations General Assembly pachisungo chekuti Russia ishorwe nekupamba Ukraine. Svondo rapera, Zimbabwe yanga iri panyika 24 dzakavhotawo muUN General Assembly kuti Russia isamiswe kuva nhengo yekomishen inoona nezvekodzero dzevanhu kana kuti UN Human Rights Commission. Russia iyo yakatemerwa zvirango zvakaomarara neAmerica neshamwari dzayo yakanga yayambira nyika dzose kuti kuvhota kuti iburitswe kana kurega kuvhota zvaizoonekwa sekuidenha uye zvaiuyawo nezvirango. Asi kuchisidzira uku hakuna kubatsira nekuti yakamiswa kuve nhengo yekomisheni iyi. Vachitaura neStudio 7 parunhare panyaya iyi, gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava vati havana chekutaura sezvo mukuru wavo ataura kare.
Manje shamwari yangoda kutiisa vakwalifai zvataura.
Asi vachitaura pakuvhota kweZimbabwe svondo rapera ichitsigira Russia, vashava vanoti hapana nyika ine kodzero yekudzinga imwe nyika mukomisheni iyi.
Zimbabwe yakati hapana ane kodzero yokusasenda imwe nyika muchirongwa chepasipose. Saka Zimbabwe yakaramba zvaidiwa nemaworld nation ikavhota ichitsigira kuti Russia ichadzingwa.
Nhengo yeZANUPF uye vaive mutungamiri webato rinopikisa redare vaGilbert Dzikiti vanoti vanotenderana nemashoko avaMnangagwa.
Ichokwadi kuti mashoko ataura ane udzamu zvikuru maererano neNorth Atlantic Treaty Organization NATO. NATO yakatangwa during the Cold War era. Paine kurwisana pakanga puripo pakati pedzi the Cold War countries, mainly the Eastern and the Western Bloc. Saka the Eastern Bloc ndorakanga riri Russia nedzimwe nyika dzakati wandei. Saka after ya dissolve the Soviet Union, tinoona kuti Russia yakaregera kuva ichitonga nyika dzakafanana na Latvia, vanana Uzbekistan nedzimwe nyika dzakangofanana na Serbia nedzimwe izvo. Saka izvi nyika dzirinotarisira kunzi spheres of influence enyika eRussia kubva chinyakare. Totarisa toona NATO kuti yakwanisa kuti inge ichitora nyika idzodzo dzichipinda muNATO. Pamusana pekuti nyika idzi dzinenge dzichikwezwa nenyaya yekuti kuNATO tinokupai security, kuNATO tinokupai financial assistance, tinozokupai chakati 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 chakati. Saka ndozvakonzeresa kuti avawo veRussia vafile kuti they are insecure.
Asi mukuru wemedia center vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaNS Mudzengi vati zviri kuitwa neZimbabwe zvekutora divi zvine matambudziko.
Dambudziko riripo nderekuti vukama huri pakati peZimbabwe neAmerica hahuzogadziriki zvakanaka kana tichinge tichibuda utungamiriri hwedu huchinzi hwatsigira nyika yeRussia zviri pachena. Mukatarira muchaona kuti kudyidzana kwedu neAmerica panguva ino hakuna kumira zvakanaka. Vatungamiriri vehurumende nemamwe mapazi ehurumende akaiswa pasi pezvirango nechikonzero chokuti vari kunzi vari kutyora kodzero dzevanhu. Saka kudyidzana kwedu neAmerica panguva ino hakuna kutombomira zvakanaka. Zvimweni ndizvo zvaita kuti vatungamiriri vedu vabude pachena vachiti tiri kutsigira Russia. Vanenge vatoona kuti zvagara hazvina kutongomira zvakanaka neAmerica. Saka zvingatova nani ndezvekuti tibude tichitsigirana neRussia.
Mutauri werimwe bato rinopikisa reMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora vaWitness Dube vanoti nyika yeZimbabwe inofanirwa kunge iri nyika ine ushamwari nenyika dzose. Munyori mukuru anoona nezvebazi revagari vari mune dzimwe nyika mubato reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC raClifford Satshwayo vanoti vamunangagwa vanofanirwa kukurudzira runyararo kwete mhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Zvichakadaro, mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vari kuyambira kuti Russia iri kuronga kurwisa zvakasimba kumatunhu ari kumabvazuva kwenyika yavo, vakakurudzira America kuti itumire nyika yavo zvombo zvehondo. Vakaudza nepenyuro yeCBS 60 Minutes neZuro kuti remangwana renyika yavo riri maoko eAmerica. Izvi zviri kuuya apo makurukota anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mugungano reEuropean Union ari kusangana nhasi kuti atemere Russia zvimwe zvirango zvakaomarara. Russia inonzi iri kurwisa matunhu anoti Donetsk neLuhansk. Mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vari kusanganawo nhasi nemutungamiri weAustria Chancellor Karl Nehammer. Nyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa vanyora tsamba kuzvizvarwa zvenyika yavo vachizvikurudzira kuti zvisarwise zvizvarwa zvekune dzimwe nyika mushure mekunge chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaElvis Nyati vapondwa ndokupiswa kuDeep Slot muJohannesburg nezvinofungidzirwa kuti zvizvarwa zvemuSouth Africa svondorapera munyaya iri kurwadza vanhu vakawanda pasi rose. VaRamaphosa vati vanhu havafaniri kuisa mutemo mumaoko mavo sezvakaitika izvi, sezvo vanhu vemuDeep Slot vaichema-chema nekupondwa kwevanhu vanomwe munzvimbo iyi zvavari kuti zviri kukonzerwa nevanhu vari kupotera munyika mavo. Asi vaRamaphosa vati zveumhondi hazvinei nekunobva munhu. Hurumende yeZimbabwe inoti yatanga kuita nhaurirano neSouth Africa nezvenyaya iyi. Zvichakadaro, chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaImmanuel Zinja vanoti vakapona nepasaka reshumba mushure mekunge varwiswa nezvizvarwa zveSouth Africa zvainge zvichiratidzira munzvimbo yeBredasdorp kuCape Town. Vazinja vanoti vakatemwa nedemo musoro vachibva varasikirwa nebasa nenyaya yekurwara uye vanoti vave kutsvaga rubatsiro rwekuti vadzokere kumusha. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Vakabva vatanga kuprotesta vachirova vanhu vachibira vanhu vachiti muri kutitorera mabasa. Tinokupai 2 hours dzekunge madzokera kunyika menyu. Imi hatidi kukuonai muno. Ini ndakabva ndabva pamba ndichienda kunoungana kwanga kune vamwe maZimbabweni. Ndakabva ndasangana nemaSouth Africans. Ndandine maproperties angu ekubasa nemasecheo nemajackets. Ini ndanichita basa rekuoperata chainsaw machine wekucheka brywood negrass cutter yekucheka huswa.
Chii chakaitika pamakasangana nevanhu ava? Makazokuvadzwa sei?
Vakabva vandidzinganisa kwainaya kwaitsvedza. Vavatanga kundirwisa vanhu vavaisvika kuma30 or 40. Vanga vane matemo nemamachets. Vakatanga kundirova nedemo. Mumusoro ndakarohwa nechekuziso ndakarohwa matemo maviri. Then mumusoro kugotsi ndikarohwa rimwe demo. Rinova ndiro rakanga rakundikanganisa pfungwa. Pandakaenda kuchipatara ndakanzi skau yako payatemwa ne demo yasvika kubrain. Saka zvinoda kuti uinde kuTigerberg unooperatiwa uonekwe kuti demo rachona hari rinozokonzera here tetanus pakukuvara kwawakaita. Ndakagara muchipatara for about 20 days ndichingopiwa mapiritsi ndichionekwa kusvika ndazooperatiwa nachiremba. Ndapedza kuoperatiwa kudaro ndakabva ndadischargiwa ndichibva ndaenda kwandire zvino kumuzukuru wangu ndakamirira kuti ndibvisiwe mastitch. Saka mastitch ndakamabvisiwa kuswera zuro. Vakandipa havo matablets ekunge ndichinwa panguva yekurara nemakuseni.
Chiwiro yenyu ndeyei pari zvino?
Ine hangu shuviro yangu ndanga ndaona sekuti basa izvino hapachisina. Handichashandi, handichakwanisi kushanda simba rekushanda kwanda handichiti handichakwanisi. Mudzimai wangu haasi kushanda. Apa zvatanga tafunga ndezvekuti tanga kutsvaga rubatsiro rwekuti tiende kumusha. Nekuti kumusha kwedu kumhondoro ngezi ndiko kwatakavakira ndoo kune vana vedu. Saka tanga tangotiwo dai vanhu vatibatsirawo nerubatsiro rwekuti tiwane mari yebhazi yekuenda kumusha nemari yechikafu. Uyezve patakatiza kudaro vanhu vakabva vapinda zvemudzimba mataigara vakabhureka dzimba vakatora midziyo yatanga takachengetedza yese vakaenda nemidziyo iya. Saka zvakamira kudaro ndandati ini bhedha hangu nemudzimai wangu sezvo mudzimai wangu akazvitakurazve ane pamuviri pane 6 months. Apa kumusha tine vana vatatu. Saka shuviri yedu tanga tati dai taona rubatsiro nemari yechikafu neyebhazi neyekutiwo preparation mudzimai wangu awane chekutenga preparation yaakanga ambotenga ikabiwa. Toenda hedu kumbonozorora tiri kumusha tichimbozorodza pfungwa tichiona kuti maronda achona anosvika papi.
Avo vanga vari vaEmmanuel Zinja vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare kuCape Town, South Africa. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yaparura chirongwa chayo chechipiri chekunyoresa vanhu kuti vavote kana kuti mobile voter registration, asi vanhu vashoma ndivo vanonzi vaenda kunonyoresa. Chirongwa ichi chichapera musi wa30 mwedzi uno. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Momo vanyoresa kuvota nhasi pakuwadzana Haiwan uye asina kuda kudomwa nezita rake ati aenda kunonyoresa. Mushure mekunge aparidzirwa shoko nezuro kusvondo, mudzimai uyu ati anyoresa zvakanaka asi yanga achingova ega. Today ndoda nechishona doko. Okay. Okay, nezuro trip church pane vezeki vakauya vachitudza kuti BVR iri paHaiwani. Murumu memusina vanhu pepa sina kana queue ndangosvika ndika nyoresa ndikatobuda. Momo wevechidiki mumusha wekuwadzana vaJohn Chadzuka vati kunyange hazvo vange vari kukurudzira vamwe vechidiki kuti vanonyoresa kuvhota vati wanga uri mutoro mukuru.
So far vari kudeisa kuvhota vashoma bhozi shoko harina kufamba mukati kuti tavhura second phase. Vashoma havo ndo vauya vari kuregisa kuvhota.
VaHappy Anderson vatiwo zvaigona kubatsira dai vashandi vezeki vakafamba vachiita dzidziso pamwe nekushambadzira nzvimbo dzavanenge vari.
Vanofanira kutumira vanhu mukati. Vanonzi ndoichi vanofanira kudedzera kuti nhasi pakadaiso pakurejestwa pakwadzanai pakurejestwa vanhu ngavai kurudzira kuti zvazorejestwa.
Muzvare Eva Joy Chidindi vanoshanda nebato reLabour Economist and African Democrats Lead vaudzawo Studio 7 kuti vanoshushikana nekushomeka kwevanhu vari kunyoresa kuvhota. Vati panoda dzidziso yakakura kunyanya kune vechidiki kuti zvii zvakakoshera kuvhota.
Ndoona sekuti vanhu vari kuda kudzidziswa. Vakawanda even vechidiki vacho kunyanya vechidiki vari havasi kutoziva ende vanhu havana hanya vane attitude towards zvinhu zvekuvhota izvi saka ndopanditi kuona pane dambudziko ipapo.
Vakafanobata chigaro chasachigaro vechidiki mubato reZANU PF vatendai Chirawo vatiwo kubato ravo vari kukurudzirana sevechidiki kuti vafambise shoko neruzivo rwezvechirongwa chekunyoresa kuvhota ichi pamwe nechirongwa chakatangwa nehurumende mwedzi uno chekuwanisa vasina mapepa anoratidza kuti uri chizvarwa chenyika.
Tine mastructure edu kubva pasi tirikuti imomo kuburikidza nemastructures edu yati kuti vechidiki ngava register ekuvhota uye vatimobilize kubva pasel level kusvika kupedzisira.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZimbabwe Election Support Network amai Ellen Dingani vanotiwo zvanga zvakakosha kuti dai zvirongwa zviviri zvehurumende izvi chekuwanisa vanhu magwaro pamwe nechekunyoresa kuvhota zvaitwa panzvimbo imwe chete kuitira kurerutsira veruzhinji.
Tinongokurudzirawo veCivil Registry kuti vataurirane neveZimbabwe Electoral Commission kuti pavanenge vachifamba vachiita chirongwa chavo chemaIDs nemamwe magwaro vanofanira kuti vanhu vabva vakwanisa kuregistrawo vachivhota.
Chirongwa chepiri chekunyoresa kuvhota ichi chiri kutarisirwa kupera musi wa30 kubvumbi. Chirongwa chekutanga chakaitwa muna kukadzi uye vanhu vatsva vakanyoresa kuvhota vanodarika zviuru makumi masere nechimwe. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri weZEC vaJasper Mangwana sezvo tatadza kuvabata panhare mbozha yavo. Asi mugwaro rakabudiswa neZEC nezuro sangano irinoti munhu anonyoresa kuvhota anofanirwa kunge ava nemakore 10 kana kudarika uye nzvimbo dzekunyoresa dzinovhurwa na7 dzemangwanani dzichivharwa na5:30 PM. Zimbabwe yakatarisana nesarudzo gore rinouya uye matunhu anogona kuwedzerwa zvichienderana nekuti vanhu vakawanda zvakadii vanenge vanyoresa. Pari zvino Zimbabwe ine matunhu 210 anokwikwidzwa zvigaro zvekupinda mudare reNational Assembly. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mamwe makanzura akakunda musarudzo dzichangodarika dzemabielections atoveswa mhiko kwamutare nekumasvingo nhasi. Mamwe makanzura aya anoti abva atotanga basa nhasi sezvo vagari vange vave nenguva vasina vamiririri mushure mekunge vadzingwa nebato reMDCT. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Makanzura mana aya anoti varokika musonda veward 3 varichard musekiwa veward 7 vaalek tabe veward 4 navadhaniel mberi kunashe veward 5 vatora mhiko yekutanga basa pamberi pemunyoro wekanzuro vaedward mukaratirwa pacivic center. Vachitaura nestudio 7 mushure mekutora mhiko vatabe vekuward 4 vati ward yavo inedambudziko guru remvura nekudaro ndora vari kutanga kugadzirisa.
Nzvimbo zhinji yemuchekedhi anonzi maapaland saka kazhinji panoya mvura. Mvura haisi kuwanikwa kunzvimbo dzakawanda kuna namucheke d kuna na KMP kune dzimwe nzvimbo.
Vakamuzonda vatiwo vatotanga basa nhasi apo vaendesa zvichemo zvevagari vavo kukanzuru pavapedza kutora mhiko.
Chekutanga changa chinyanya kushungurudza varesidents inyaya yemaswebat kuarea kwangu that much ndikutoona kuti mangwana chaendo basa rekutotanga weroro kuti masuwa basi kana pane solution yekuti awe permanent kuti asaramba achiputika putika musha then ndichatoti ndimhanye na engineer tichiona tichione sana kuti pogadziriswa sei. Then secondly tine issue yemarara akazara kuru yaroweso shwaro kushungurudza vanhu.
Kanzuri yemasvingo yanga ichishanda ine makanzuri asina kukwana izvo zvaita kuti kufambiswa kwemabasa kunetse kubva zvakamiswa makanzura mana nebato reMDCT. Meya weguta remasvingo vaColin Maboke vati chirongwa chekutoresa makanzura matsva mhiko chafamba zvakanaka.
Any positive impact on service delivery. Nobody shall be able to stand up to the team. I was better than Gavana with the presentation. Thanks for that.
Tichiri panyaya iyi mamwe makanzura atoreswawo mhiko kuguta rekwamutare nemamwe maguta kuti vatangewo basa. Zvichakadaro vagari vemudunhu rekwasengwe kuchiredzi vati vari kukumbira rubatsiro rwechikafu nechimbi chimbi sezvo vakatarisana nenzara inotyisa zvichitevera kutsva kwakaita zvirimwa zvavagore rino nekusanaya zvakanaka kwemvura. Vachitaura neStudio 7 mumwe mugari wekwasengwe vanomeni sengwe vati vari kukumbira rubatsiro kubva kumasangano akazvimirira pamwe nehurumende nguva ichipo nekuti vakanonokerwa vanorasikirwa neupenyu.
Ya kuno kwasengwe kuno zvinhu zvaoma nekuti mvura yakamboita sekuti naye ndobva yainda. Saka zvemumunda zvose zvakatsva hapana chakabuda kuti zvezvizvi tinotosha kutotangira papi. Tinotoshuva kuti dai vaya vaya vemaNGO vanombosibetsera vachipa vanhu chikafu vakauya vakambototiona vouno voti pekutangira zveshuwa hapana. Vana chavo chaivo togona kutopedzisira tisingachagoni kuvaendesa kuzvikoro nenhau yekuti mari zhinji yatichabata tichaendesa mukutsvaka chikafu mukushusha.
Izvi zvatsinirwawo nasadunhu venzvimbo iyi vadhefti Simbi Marumbini avo vati nekuda kwenzara iriko gore rino vamwe vana vazhinji vakatotadza kuenda kuchikoro Kotoro ichangopfuura zvavanoti zvichapa kuti vakawanda vatadze kuenda kuchikoro mukotoro inotevera. Studio 7 yakundikana kubata munyori mukuru mubazi rezvekufambisa kwebasa muhofisi yeguguta remasvingo Dr. Jefta Sakupwanya kuti tinzwe kuti hurumende ine zvirongwa zvekubatsira vakatarisana nenzara sezvo nhare yavo yanga isingadayirwi. Ndakamira Studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyika yePakistan iri kutarisirwa kuvhotera mutungamiri webato rinopikisa Shehbaz Sharif kuti vave mutungamiri wehurumende mutsva mushure mekunge dare reparamende ravhota richiti harichina chivimbo nemutungamiri wehurumende vaImran Khan. Mazana nemazana evanhu akaratidzira muguta guru reTunisia reTunis neZuro vachinyunyuta kuti mutungamiri wenyika iyi vaKais Saied vari kutyora bumbiro remutemo nekuzvipa masimba akawandisa. VaSaied vakanhengo sereparamende zvinonzi nevanopikisa kupidigura hurumende. Bazi rezveutano rinoti pavanhu makumi maviri nevasere vari muzvipatara vachirwara nechirwere cheCOVID-19, makumi maviri havana kubayiwa nhomba yeCOVID-19 uye vakabayiwa vachirwara vari muzvipatara vasere. Izvi zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveutano munongedzo wekuti nhomba inoshanda kudzivirira kubatwa nechirwere ichi kana kuti kurwarisa zvekuguma munhu ave muchipatara. Bazi rezveutano rakazivisawo neZuro kuti hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose zvaita kuti uwandu hwevanhu vafa nedenda iri urambe uri pazviuru zvishanu nemazana mana nemakumi mashanu nevanomwe kana kuti 5,457. Vamwe vanhu gumi nevashanu vakawanikwa vaine chirwere ichi neZuro. Kudzivirira kupararira kwechirwere ichi hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana nhomba yekutanga mukupera kwemwedzi wachikunguru sezviri kurudzirwa nesangano reWorld Health Organization. Kunyika dzakaita seBritain, China nemamwe matunhu eAmerica chirwere ichi chatangazve kudzoka zvine mutsindo. Mukuzeya nyaya yekubayiwa kwevanhu nhomba uye kupararira kwechirwere ichi Tabata nyanzvi munyaya dzezveutano vari munyori musangano reZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland Dr. Enoch Maida.
Mazvita nomubvunzo wenyu toda kutaura pamusoro pe-COVID-19 nemamiriro yakaita iko zvino. Tichitarira munyika yedu yeZimbabwe, nyangwe nenyika dzakapoteredza Africa, nyangwe nepasi rose, tinoona kuti uwandu hwevanobatwa neutachiona hweCOVID-19 hwadzikira zvakanyanya. Mafigiri ari kuratidza kuti munyika dzose the generally trend yacho iri kungoratidza kuti mafigiri aya ari kudzikira, uye vanofa kana kuti vanoshayika nokuda kwechirwere cheCOVID-19 mauwandu hwavo hwadzikira. Mafigiri avo ari kuratidza kuti wadzikira, asi hazvirevi kuti chirwere ichi chaenda. Chichiripo, nyika dzose dzakawanda pasi rose kusanganisira neyedu dziri kuratidza kuti dziri kurekodha kana kuti vari kuunganidza mafigiri anoratidza kuti vachiripo zuva nezuva, vanotonyorwa pasi kuti ava vabatwa noutachiona hweCOVID-19, uye pachiri kuwanikwa vanoshayika nokuda kweurwere kana kuti utachiona hweCOVID-19.
Sei izvozvo zvakakosha?
Saka zvakakosha kuti vanhu vazvizive kuti chirwere ichi chichiripo, uye kuti tisavarairwa zvachose. Zvazvinoreva, muchaona kuti nyika zhinji dzakasiyana-siyana dzine zvadziri kuita pamusoro pokuti vanhu varambe vachirangarira kuti utachiona hweCOVID-19 huchiripo uye huri kubata vanhu. Nyika yeZimbabwe iri kuti vanhu ngavarambe vachipfeka mamasiki zvikuru kana vari paruzhinji pakaunganiwa, uye kana vari vakaungana mukati memabuildings zvakaita sokuti maclassroom, zvakaita mahall, zvakaita mungadzidzirwa kana kuti mungaunganirwa nezvimwe kana mumakereke. Saka zvose zvinokusanitaiza maoko kana kugeza maoko nemvura nesipo vachinge vambo vabata zvakawanda wanda. Saka zvakakosha kuti vanhu vazive kuti utachionawo kuti chinahwo huchiripo, uye tofana kuramba tichitevera zviya zvokuti tizvidzivirire nazvo. Sezvakangotaurwa nehurumende kudarikidza nebazi rezveutano, kune blitz iyoyo yekuti vanhu vabaiwe nhomba yeCOVID-19 kana kuti vaccine.
Nhomba yakakosha zvakadii, Dr. Maida?
Muchaona kuti zvakakosha kuti pakupedzisira ndo zvichasara zvatichasara tiinazvo izvozvo, kuti zvinenge zvakosha kuti vanhu ruzhinji rwevanhu kana munyika yedu yeZimbabwe vange vakabayiwa COVID kana kuti vaccine yeCOVID-19 kana nhomba iyoyo, nokuti zvinobatsira kuti vadziviririke pautachiona hungazouya hwemhando dzakasiyana-siyana. Saka vanhu kuna vamwe vatoze vasati vatombobayiwa kana first dose zvayo. Saka zvakakosha kuti vanhu varaone uye vazvipe nguva pablitz iri kuitika yekuti vabayiwe nhomba yeCOVID-19.
Munyori musangano reZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland, Dr. Enoch Maida, vari parunare muHarare. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa nezvemhirizhonga yekuSouth Africa, uko kuri kurwiswa zvarwa reZimbabwe uye hondo yekuUkraine. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, chandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-1386 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175-7255 pashortwave. Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa votsigira Russia pakurwisa kwairi kuita Ukraine, vachiti NATO ndiyo yakakonzera kusagadzikana mudunhu iri. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa voshora nyaya yekurwiswa kwezvizvarwa zvedzimwe nyika nezvizvarwa zvenyika yavo. MuHarare vanhu vashoma-shoma voenda kunonyoresa kuvhota nhasi paparurwa chimwe chirongwa chekunyoresa vanhu vakawanda neZEC. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. anokonika nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti murare zvakanaka vatereri ndokusiyai muchinzwa nhau dze isindebele.